Nekuda kwekushaikwa kwemvura yemupombi nguva zhinji, vagari vemunzvimbo dzakaita seGlenora nebudiriro vari kushandisa mvura yemutsime. Asi mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti ongororo yavakaita kumusha webudiriro neGlenora yakaratidza kuti migodhi mizhinji neutachiona unokonzera zvirwere zvemanyoka zvakadai setyphoid nemudumbu.
Tiri kupayambiro kuvagari vemuHarare vaya vanochera matsime nemigodhi padzimba dzavo kuti vasashandise mvura iri mumatsime iwayo kunwa kana kunwa, nokuti mvura iyi pamatesti atakaita tiri kuwana ine bacteria inokonzera zvirwere. Surveillance yatakaita takaitira kubudiriro nekuGlenora tikawana migodhi mizhinji ine utachiwana uhu. Saka kurudziro yedu kuvagari ndeyokuti mvura iyi mungashandisei kudira mutoileti, kuwacha, asi pakubika oropa kunwa musaishandise, inokonzereserai zvirwere.
Vachideme vati migodhi mizhinji iri kushandiswa kunzvimbo idzi haina kudzika, izvo zvinoita kuti mvura inoshandiswa isangane nemvura dzetsvina dzemasuweji. Vachideme vati kanzuro iri kuwanisa nzvimbo idzi mvura nguva dzese.
Mvura kunzvimbo dzati kutaura idzi kumawestern suburbs, mvura inoendako mazuva ese 24/7 kunenge kuine mvura. Saka vagara vanenge vaine mvura yekanzuro. Zvirwere zvatiri kutaura izvi zvichitawana mine mabhakteria anokonzera zvirwere zvakangoti wandei wandei. Mazuva ano munoziva kuti kune zvirwere zvemudumbu, zvemanyoka, zvetyphoid, zvatichida kuti vanhu vagare vadzivirira zvirwere izvozvo zvisazovabata kubudikidza nekushandisa mvura iyoyi yemimigodhi. Unodaira kuti migodhi iyi haina kumbodzika, saka mvura inosangana nemasuwa munzvimbo dzezvigara vanhu. Kusuwa ikaputika ikaererawo kamugodhi kadiki diki ka 1 meter ka 2 meters zvinodhivana mukati imomo. Saka tiri kuti musaishandisa.
Mukuru weCommunity Water Alliance vaHeartLife Mudzingwa vashora kanzuru vakati kushaikwa kwemvura yekanzuru ndokuri kukonzera kuti vagari vachere migodhi padzimba. VaMudzingwa vatiwo dzimwe nzvimbo hadzisi kuwana mvura nguva dzese.
Kana vagari vakuenda kunochera mvura kumatsime, zvinoreva kuti mvura haisi kutowanikwa. Saka havangapi chikonzero chekuti vanhu ngavasanochera mvura kumatsime, ngavatore patepi nekuti iri kuwanikwa ivo vanhu vachitoenda kumatsime. Zvazviri kutongoreva kana vanhu vaenda kutsime kumvura isina kuchena, zviri kuratidza kuti mvura patepi haisi kuwanika.
Vagari vazhinji muguta reHarare havawani mvura yekanzuru nguva dzese, izvo zvoita kuti misha inogara vazhinji vanhu vachere migodhi kunyange hazvo zvisingabvumirwi nemitemo yekanzuru. Vagari vanotiwo kunyange mvura yacho yekanzuru ine tsvina zvakanyanya, vakati vanotyirawo utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.